Mende ine mtemo unoti makanzuru anofanira kushandisa zvikamu makumi mana mukubva muzana zvemabhajeti awo kuita mabasa akaita sekuwanisa vanhu mvura nekutakura marara uye zvikamu makumi matatu kubva muzana semari yemihoro asi izvi handizvo zviri kuitika sezvo makanzuru mazhinji munyika ave kutotambirisa vashandi vavo mari yakakwira kudarika makambani anoshanda akazvimirira semuenzaniso mukoti wemukanzuru yeHarare anotambira zviuru zviviri nemazana mashanu emadhora asi mukoti wemuhurumende achitambira mazana mashanu emadhora vaimbo vemeya veHarare vaBernard Manyenyeni vanoti nyaya yemuhoro yevashandi ndiyo nyaya yauraya kanzuru yeHarare vamanyenyeni vanoti kanzuru iyi haigoni kuita basa rayo nekuda kwenyaya iyi mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kumisa zvese izvi yoona kuti mari yemvura yashandiswa mabasa emvura
nyaya huru ndeyekuti kwaita huori huri kuita kuti mari inobva kumvura kusiwereji nemari dzeakaunti mari iyoyo haisi kuzoshandiswa kudzokera kusimudzira mishina yemvura haisiri kuzosimudzira kutakurwa kwemarara haisiri kuzosimudzira kuwandudzwa kwekupiwa maservices kuvagari
vanotiwo nyaya yehuori mumakanzuru ndiyo iri kuita kuti makanzuro aya atadze kutakura marara nekupa vanhu mvura yakachena izvo zvinozokonzera kuwanda kwetsvina nezvirwere zvemudumbu
mari yemvura inobhadhariswa masalaries evamwe vashandi mari yemvura ndo yaakuita sekuti inochengeta kanzuru yet masalaries ari kupiwa vashandi wacho akakwirisa uye kurikrutwa kwacho hakuna staira wari kungoramba vachirikruta yet vanhu vanobhadhara marets havasi kuwana mabasa havana mabasa vanorarama nevending vanorarama informal sector
vamanyenyeni vanotiwo nyaya yekuti hurumende vagari nemakambani havasi kubhadhara mitero inoomeserawo kanzuru nekuitadzisa kuita mabasa ayo izvo zvinozopedzisira zvakonzeresa zvirwere zvakaita sekorera mutauriri wekanzuro yeHarare vamichael chideme vanoti havadi kuti vagari vabatwe nezvirwere uye zvakakosha kuti vanhu vabhadhare mitero yavo kuti kanzuro ikwanise kuvaitira zvese zvakaita sekuvapa mvura yakachena
vagari vane chikwereti chakati kurei kwazvo kukanzuro chinosvika icho kuma 700 million chikwereti chinosanganisira hurumende nevagari tiri kuti vanhu vese vakatanga kubhadhara zvikwereti zvavo kukanzuro basa rayo rinobva raendeka tikawana mari iri kuvagari ivheni kuenda kunokwereta hatizokwereti nokuti tenge taane mari yekuisa sevhisi saka chikuru sachatiri kuda iko zvino kuti tisaite yatinoti pachirungu reaction vatinge tiri proactive yatinoita iyi zvinobudikidza nokunge vanhu vabhadhara mari isusu toenderana nemaplani edu atiinawo sekanzuro yekuti toda kuzobvisa izvi tichigadzisa izvi
muHarare nemamwe madhorobha vanhu vanogara vakabatwa nezvirwere zvinokonzerwa netsvina nekushayikwa kwemvura yakachena nekusatakurwa kwemarara iko zvino pane vanhu makumi mana nevapfumbamwe vakafa nechirwere chekorera uye hurumende yave kuita chipatapata chekutsvaga rubatsiro kuti ikwanise kurapa nekumisa kupararira kwechirwere ichi mukuru wezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano Dr. Posha Manangazira vanoti zvirwere zvekorera netyphoid zvave kunetsa kurapika zvopa kuti vape vanhu nhomba kuti vasatapurirwe chirwere ichi act 4 vamanyenyeni nenyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vanoti mafambisirwo ari kuitwa hurumende handiwo vachiti nyika haingararami nekupema
so our health financing financing strategy right now is weak why because it's predicated on a vision accumulation vanhu vari kumanage fundi iyoyo okay havana vision yekumberi kwekuti kana tikazowirwa nedambudziko tinowana pokumhanyira taakutaura about crowdfunding irikubva kumastar wars economies edu crowdfunding surely hatina here health financing strategy ko mari yekuekonet yanga ichiunganidzwa iye ichiendeswa kuaids yakambofamba seiko mari iyeye
vanoti hurumende nemakanzuro vanofanira kugara vaine mari parutivi yekubatsira kana pachine paita dambudziko rakaita sekorera tsvakiridzo ichangobva mukuitwa neuniversity of zimbabwe inoratidzawo kuti zvirango zvakatemerwa zimbabwe zvakakanganisawo zvikuru mabasa eutano munyika zvakabuda mutsvakiridzo iyi iyo yakaitirwa bazi rezvedzidzo yepamusoro neuniversity of zimbabwe Zimbabwe zvinoratidza kuti mari yerubatsiro kunyika nemakanzuro yakadzikira nekuda kwezvirango izvi uye kuti mitengo yezvinhu nemabasa yakakwirawo zvakanyanya. Kirizo iyi inotiwo hurumende nemakanzuro vanofanira kutsvaga nzira dzekuunganidza mari muno kwete kumirira vekunze. Nyika dzakawanda nemasangano ekunze nemakambani akazvimirira ndivo vari kubatsira zvakanyanya mukurwisana nekorera pamwe nekubatsira makanzuro mukuita mabasa ekuwanisa vanhu mvura pamwe nekutakura marara. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.